mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takamirira mhuri yekwanhira. Ndoda kuzivisa hama neshamwari kuti nhasi masikati tichazenge tichitakura mutumbi waN tichiuendesa kuZimbabwe kumusha. Zvinodera kubuda kwemagwaro ekuongorora zvakadzama chikonzero chekushayika kwake. N achanovigirwa kuHarare asi hatisati takuziva kuti chamuchengetedza zvarini.
Mutumbi waN Nira wotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi.
Kana zvichinge zvafungidzirwa izvozvo kuti zvaitika, mukuru wenyika vanofanira kuti vagadze vanhu vanoongorora vanenge vari vatatu nekuenda mberi vanoongorora nyaya iyoyo voona kuti pane zvakanganiswa here pamutemo kana kuti kwete. Kana pachinge pane zvakanganiswa, ivavo ndo vanozotaura kuti mutongi ngaashimiswa basa.
Dare rava mubako ronzwa nyaya iri kupomerwa amai Ndewere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nemapfumbamwe 1509 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi mana nevaviri 40,002. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevasere 588. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 36,611. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi maviri nevatanhatu 34,226. Mai aiita zvemitambo muZimbabwe nekuSouth Africa, Ain Nira, uri kutarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuitira kuti uzoradzikwa kumusha kwake. Mutumbi wake wange wavye nemazuva masere uri muSouth Africa. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemhuri yekwanhira vaSimon Rugwe vati mutumbi wanhira uri kusvika muZimbabwe nhasi masikati. Vati mutumbi uyu wakanonoka kupedza kuongororwa zviri pamutemo chakapa kuti mutambi uyu afe chii kana kuti post-mortem.
Ndakamirira mhuri yekwanhira. Ndoda kuzivisa hama neshamwari kuti nhasi masikati tichazenge tichitakura mutumbi waN tichiuendesa kuZimbabwe kumusha mushure meunge wagara muno muSouth Africa kwemavhiki maviri. Izvi zvinodera kubuda kwemagwaro ekuongorora zvakadzama chikonzero chekushayika kwake. N achanovigirwa kuHarare asi hatisati takuziva kuti chamuchengetedza zvarini.
Vanyarugwe vati mutumbi usati wasimuka muSouth Africa, hama neshamwari dzichapihwa mukana wekuonekana nemutumbi uyu uye pachaitwa munamato muRandbe Derek. Mangwanani anasi wekurangarira mabasa akaitwa naNira.
Asi nhasi tichaita mutambo kana kuti nhasi tichaita munamato wekumurangarira munzvimbo yeRandberg muJohannesburg, kutinotarisira kuti hama neshamari dziri muno muSouth Africa dzichauya kuzoparadzana naye. Tinotarisirawo kuti vachange vari pamutambo uyu pamunamato uyu ihama neshamwari pamwe chete nemachechi akasiyana-siyana anoendera neZimbabwe.
Nira akafa musi wa11 kurume zvichitevera kukuvadzwa kwaakaitwa apo akarwiswa nevanhu vakamutorera zvinhu zvake nechisimba. Mutambi uyu akaita mukurumbira muZimbabwe kumakore ekutanga a2000 apo akaita mitambo yainakidza yaiburiswa neStudio 263 achitamba ari Vimbai Jari, mudzimai aidiwa zvikuru nemurume ainzi James. Muna 2008 Nira akaenda kuSouth Africa achitsvaga mafuromanyoro. Mushure memakore mashanu ari muSouth Africa, Nira akava mumwe wevatambi mufirimu remuSouth Africa rinonzi The Rapist muna 2013. Akaita zvakare rombo rakanaka kuita mutambi mumutambo unonzi Ndafunga Dande. Gore rakatevera 2014, Ndira akavawo mutambi mumutambo une mukurumbira muSouth Africa, Zabalaza, uyo unoburiswa paMnet nepanhepfenyuro yeSABC. Ari muSouth Africa akaitawo mutambi mumutambo wepaterevhizheni unonzi Mutual Friends. Kunyange hazvo Nira aifarirwa nevanhu vakawanda vanoteera nyaya dzemitambo, mutambi uyu akatosorana nevanhu vakawanda muna 2017 apo akanyorera hurumende yeZimbabwe kuti irambidze mutambi wemuSouth Africa Zodwa weBantu kuenda kuZimbabwe kuti anopinda mumitambo yeHarare International Carnival. Hurumende yakatambira mashoko aNira, Zodwa akarambidzwa kupinda muZimbabwe. Nira akashaya ava nemakore makumi matatu nemasere. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Dare revanhu vatatu kana kuti tribunal rekutonga mutongi wedare repamusoro Justice Erica Ndewere rakatanga nezuro mangwanani kuzeyanya iyi. Dare iri riri kutungamirwa nevaimbo vemutongi wedare repamusoro Justice Simbi Mubako. Justice Ndewere vari kupomerwa mhosva yekukundikana kuita basa. Asi amai Ndewere avo vari kumirirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Beatrice Mutetwa nezuro vakatanga nekupomera mukuru wevatongi vematare Justice Luke Malava mhosva yekutyora kodzero dzavo mushure mekunge varamba kutevedzera zvavanoti zvaityora bumbiro remutemo renyika zvavainzi vaite navaMalava. Asi vachitaura mudare reparamende, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaramba mashoko ekuti vaMalava vari kupindira munyaya dzekutongwa kwenyaya munyika vachiti bumbiro remutemo rinoti matare akazvimirira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga kuti tinzwe nezvedare riri kutonga amai Ndewere iri.
Bumbiro remutemo renyika pachikamu 187 panotaurwa zvekubiswa kwevatongi vematare edzimhosva kubva pabasa. Panotaurwa pachena kuti mutongi wematare edzimhosva angangobiswa chete mukubva pabasa rake kana achinge atadza kuita basa nemazvo nenzira yehurwere hwepfungwa kana kutadziswa pamitezo pamuviri pake kana kuti achinge ataridza kusaziva basa zvakanyanyisisa kana kuti kutyora mitemo nenzira yakanyanya.
Saka panozo kana paitwa fungidziro iyoyo panozoitwa sei?
Kana zvichinge zvafungidzirwa izvozvo kuti zvaitika, mukuru wenyika vanofanira kuti vagadze vanhu vanoongorora vanenge vari vatatu nekuenda mberi vanoongorora nyaya iyoyo voona kuti pane zvakanganiswa here pamutemo kana kuti kwete. Kana pachinge pane zvakanganiswa, ivavo ndo vanozotaura kuti mutongi ngaashimiswa basa.
Vanhu vanosarudzwa kuti vave vatongi mutribunal iyi vanhu vakaita sei?
Vanhu ava vanonge vachiita izvi, vanoita ongororo iyi, vanofanira kunge vari vanhu vaka
dzidzira basa raugweta vane makore manomwe nekunoraudzira vapedza chikoro uye zvachiziva basa asi dambudziko guru ravapo muZimbabwe uye zvepanyaya ya mutongi Justice Ndewere nderekuti zvinoita sokuti panenge pasina nyaya zvachose munhu achingonenedzerwa achishungurudzwa sekutaura kwavari kuita ivo Justice Ndewere kuti pane makatanwa ari kuitwa
vari kuti zviri kubva kupi ivo nekutika vemalaba vari kuti ivo havana chavakakanganisa vari kuteedzera mutemo ko ivo Justice Ndewere vari kuzviwanawo kupi
vanofungidzira kuti mukuru wevatongi ndiye ari kunenedzera nekupesvedzera kuti vashungurudzwe kureva kuti aba hapana nyaya zvachose saka idambudziko guru rekuti kana mukuru wenyika achinge otevedzera nepasina nyaya kana vanhu vakagadzwa vakasaita basa ravo nemazvo zvinoreva kuti vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa kuvatongi nenzira yekuti munhu anenge akatoudzwa kunzi izvi zvinofanira kuti zvifambe zvakadai munhu uyu anofanira kuti asiye basa zvoreva kuti chimiro chevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe chinenge chava kuita sekuti havana kuzvimiririra vanenge vava kutonga vachitya kuti vakangobiswa basa kana kusiyiswa basa kana vakapa mitongo isiyo kana mitongo isingafadzi vebato riri kutonga muhurumende yeZimbabwe
zvii zvinoitika kuri kuti dare retribunal iri rabata mutongi aine mhosva tisingatarise hedu iyo nyaya iripo iyi tichingotarisa bumbiro remutemo
kana dare retribunal richinge raona mutongi maIndewere vaine mhosva vejudicial service commission vakawirira nazvo zvikapiwa kuna president vakamiswa basa panenge pasisina zvachose mukana wekuenda mberi nekuti dambudziko ravo ranyanya kuti iko kumatare edzimhosva kwachona ivo maIndewere vari kupokana nemukuru mukuru wematare edzimhosva chief justice vamalava ndo vari kunzi ndo vamwe vari kukonzera zviri kuitika izvi saka tinoona kuti nyaya yekudzingwa kwevatongi iri kuramba ichiwedzera hapana nguva isipi mwedzi mishoma yapfuura Justice Francis Bere vakamiswa zvebasa mushure mekunge paita tribunal yanga yaongorora ikakurudzira kuti vasiyiswe basa saka izvi zvinogona kuita kuti vatongi vakawanda vachitanga kutya kuita basa ravo
gweta rinowira kwedzoro dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vange vari parunhare kuLondon naBlessing Zulu vana vari kusvika pamuganhu weAmerica neMexico vari vega huri kukwira zuva nezuva izvo zvave kukonzera kuti vamwe vati pava nedambudziko guru asi hurumende yavaJoe Biden inoti hapasati pave nedambudziko mutauro pamusoro pezvekuita nevabva kure vave nemakore anopfuura makumi maviri pasina chakabuda kunyange hazvo mapato maviri eDemocratic Party neRepublican Party achiwirirana kuti pane zvinofanira kugadziriswa mazana nemazana evana vasina vakuru vanovaperekedza ari kusvika zuva nezuva pamuganhu weAmerica neMexico vachida kupinda muAmerica vachitaura panhefenyuro yeABC News svondo rino vaBiden vakakurudzira vari munyika dziri kuchamhembe kweAmerica kuti vasauya kuAmerica panguva ino asi vana vanopfuura zviuru gumi nezvitatu 13,000 vave pamuganhu uyu nengo yebhodhi reAfrican Immigrant Caucus Dr Isaac Mwase vanoti kubva pachigaro kwakaita vaDonald Trump pachipinda vaBiden kwakapa vanhu venyika dziri kuchamhembe kweAfrica kurudziro yekuuya kuAmerica vaine chivimbo chekuti vaBiden vane hanya nevabva kure uye vanovabata zvakanaka kupfuura zvaiitwa navaTrump vanoti vazhinji vebato ravaBiden vave kutya kuti nyaya yevabva kure ichakanganisa zvirongwa zvebato iri pamwe chete nezvehurumende
kwaita dambudziko rekuti kune vana vakati vakawanda zviuru zvakati kuti zvanga zvichitsvaka kupinda mu nyika yemaAmerica tichibva kunyika dzeMexico nedzimwe nyika dziri muSouth America. Saka vana ava nokuda kwekuti vanga vachifunga kuti zvinhu zvichakasika zvanaka nokuti utungamiriri wakachinja muno muAmerica kubva kutungamiriri wavaTrump, zvino tave noutungamiriri wavaBiden. Vana vangu ndokubva vawanda paboda.
Vana ava vari kusvika kwosei vachibva kure kwakadaro?
Inini pachangu handizivi kuti vari kusvika sei. Vanoongorora vanofunga kuti vamwe vana vari kubatsirwa nemhuri dzavo vachitiza nzvimbo dzine upenyu hwakaoma, vachifunga kuti kana vauya kuAmerica zvinhu zvichavarerukira. Kuti vari kufamba sei, ndiani ari kuvabatsira, handisa ndaa kunyatsonzwisisa kuti vari kusvika sei kunzvimbo idzodzi. Asi tinoziva kuti pane vakati kuti vanoriita business rekufambisa vanhu, iye yavanoti human trafficking. Vamwe vacho vanosvika kubhodha nokuda kwedambudziko rehuman trafficking.
Hurumende yavaBiden iri kubata nyaya iyi zvakanaka here sokuona kwenyu?
Pane zvino hurumende yavaBiden iri kuratidza kuti vari kuedza kushandura hukukutu hwanga huri mupolisi yavaTrump. VaTrump vanga nepolisi yekuti kana vana vasvika havarakidze hanyana nevana ivavo kana vamwe maimmigrants angachipinda munyika muno. VaBiden vari kuedza kuratidza hanya zvakare nokuda kwokuti maresources ekubatsira ana yanga abviswa mukutonga kwaTrump. Zvakureva kuti maresources anga asipo ekuti abatsire vana. Saka vari kutomhanya mhanya, hurumende yavaBiden vari kuedza kumhanya mhanya kuti vagadzirise zvinhu. And ndinorangarira ndichiverenga kuti vakabvumirana nevatungamiriri vekuta reDallas kuti vashandise convention center yemuDallas kuti ive imwe yenzvimbo ichaita kuti vana vawane pekugara zvakare vagopindwa munzira yekugadzirisa zvinhu kuti ramangwana ravo rive rakanaka.
Vanhu veruzhinji muAmerica vanofungei nenyaya yeiso kuona kwenyu?
Pane nyaya yeimmigration ndiyo imwe nyaya yaita kuti pave nekukandirana makobvu nematete. Nokuda election yapfuura yanga iri nyaya yeimmigration chimwe chinhu chanchiri pamusoro toro chichikosha kuvanhu. Munoziva kuti 70+ million vakavhotera vaTrump, 80+ million vakavhotera vaBiden. Zvichireva kuti panyaya yeimmigration pane vakawanda munyika ino vasingade kuti vanhu pave neimmigration policy inorerutsira vanhu kuti vapinde munyika ino. VaBiden mutungamiriri wavo vanoda kutungamirira neimmigration policy inoziva kuti vese vese vari muno munyika ino vanhu vakabva kune dzimwe nyika. Saka nyika iyeyo vakabva kumwe, vakabva kure, tese tese takabva kwakasiyana siyana. Saka kuomesera vamwe kuti vapinde munyika ino zvikurusa kana vachitiza kudzvanyiriri kunyika dzavo kana kuti vachityira upenyu hwavo. Vazhinji vanoti panofanira kuve nenzira yekubatsira vanenge vachiuya kunyika ino.
Nengo ye bodi re African Immigrant Caucus, Dr. Isaac Mwase, vari parunare ku Baltimore, Maryland, munomu America, ne Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zimbabwe tinoiziva isu. Zimbabwe tinoiziva. Kune vanhu vagere mumapurazi ane chokuita. Kune vanhu vari kungotambisa vhu vasina zvavanoita vane tumatiretere. Kune vamwe vanozviti kwaitirima oveti vane makamba. Wakapanana zvemakamba anongotenderera nechipfuti vachibvunditsira vanhu vachinyangadza vanhu ngavavaboni vanhu vavo kana vasingavaboni regai titaure isu nzvimbo yatiri ngavaende divi rechamaelo vachaidziona nzvimbo dzakadaro vaende parutenga pachingwizi chingwizi vachadziona nzvimbo dzakadaro ngavaende pamakamba iwawo pane makamba mahombe nzvimbo iyo mazisango ari kungotenderera nevanhu vavari kuti kwanziko maovheti hapana achingotarira nhoro imwe yakasiyiwa kare nemurungu mukati mezisango mumu ngavaende varungu vavo vanoti ndo vavada nemombe vaende vanoisa mombe dzavo mafuro mumu vavhure nzvimbo dzakanakisa mahekta amena how many hekta pane kuswera vachinetsa vanhu vazvigerere zvakanaka kana vachiti wakudzinga vanhu ngavadzinge vanhu wese mumapurazi ngamubude vanhu vese varungu vadzokera.
Makadiko pastudio 7 apo inoitwawo maitu ndiri pasouth africa ini ndinongodangu kukumbira vana munangarwa kuti dai vapawo maticha mari vana vedu vaendewo kuzvikoro edwe ndikare vana vakagara tinokumbirawo kuti vavapewo mari dzavanochemera vagonewo kudzidzisa vasina zvinyunyuto zvikoro zvivhurwewo mune zvakanaka kutokumbirawo vamunangarwa wei vamunangarwa wei ipaiwo maticha mari masoja nemapurisa makawedzera nzira komaticha kei ngaawedzerewo mari yavanoda tinotokumbirawo vana vaende kuzvikoro ndapota ndapota hangu ndapota vana vanoda kuenda kuzvikoro pai maticha mari yavanokwanisawo nevana vavo kuti vararame nyika yakaomai izvi zvinhu zvinongokwira nekudzika zvichikwira nekudzika maticha hana kana mari yaanowedzerwa wedzerawo maticha mari rapota vana vedu vaenda kuzvikoro vanoenda kuenda kuzvikoro uchemberera were mudzimba umu ii vedu wei tokumbirawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nasi tiri kukupai hurukuro yedu nechimwe chezvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa nhoroondo yemimhanzi paMichigan State University muno muAmerica, Isaac Kalumbu. Manga muchizviziva here kuti Isaac muimbi wemusambo werege uyo wakambotobatana nevaimbi vekuJamaica vane mukurumbira vakaita saGregor Isaacs, Hugh Roy, Sugar Minot nevamwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMukoma Isaac avo vanozivikanwa mune zvemimhanzi saKing Isaac.
Yes.
I lost the best girl I ever had after a quarrel. I swear I never meant to make her sad.
Isaac Kalumbu, ndakaberekera kuHarare, kuFakosi, asi ndakazokurira muGweru. KuZimbabwe ndakanga ndaita bachelor's degree, uye ndiri munhu anofarira zvemuziki. saka ndakambofunda pa Zimbabwe College of Music part time. Ipapo ndopa vakazoti iwo vari kutsvaga munhu ari kunofanira kunofundiswa zvemusic from masters kusvika paPhD. Vaida munhu ane bachelor's degree, saka ndakangoona zvakakodzera kuti ndiapply. Bhozi panguva iyoyo ndakanga ndiri kushanda hangu ndiri kuBlueribbon Foods kuyauko. Asi ndaiti manheru ndapedza basa ndoenda kuZimbabwe College of Music kunofundira kuridza madrums nekuridza guitar. Pandakapedzawo ipapo ndobva vazonditumira kuIndiana kunofundira masters and PhD kuIndiana University.
Saka paMichigan State University makazosvika sei?
Kuno kundakasvika ndiri kuIndiana pandakapedza degree kuIndiana. Vakabva vanditora kuti ndizofundisa pano paMichigan State University.
Vakawanda munyaya dzemumhanji vanoziva zita rekuti King Isaac, havazivi zita rekuti Isaac Kalumbu. Mungatsanangura kuti zita rekuti King Isaac rakazowanikwa sei?
Zita rekuti King Isaac iri ndakaripuwa kuJamaica. Ndakaendako for the first time muna 1998 ndichinorekodha kambo kangu kekutanga. Saka ndakaita shungu dzekusvika paBob Marley Museum pamba paimbogara Bob Marley. Ndokubva ndasangana neumwe aimboshandira Bob Marley anonzi Braga kana kuti Joseph Russell, asi vanhu vemustreet vanongomuziva sekuti Braga. Zvino tokurukura naBraga uya ndopa akazotiti nini, une stage name here? Yavanoti stage name iyai. Ndikati aiwa handina stage name. Zvikanza stage name yako iwe ndiwe King Isaac. Saka pandakazodzokera kustudio kunoshanda nevakomana vandaishanda navo, ndakati ndandiri kwa Bob Marley uku, zvino pane muchinda anditi zita rangu ndini King Isaac. Zvikanza ndoratiwo zita renyu iroro baba, makutonzi King Isaac kubva nhasi. Saka kubva ipapo mustudio imomo ndakatotanga kutonzi King Isaac chii, ndaika mupfupfu munoipa. Saka ndopakangotanga zita racho ipapo.
Mutambopiwa munoimba King Isaac?
Reggae, reggae, reggae. Noimba reggae. Asi, semuna anobvawo kuAfrica. Noimbawo yavanoti Afro Jazz iyai. Saka, ndinonyanya kuimba reggae nekuti ndoyataka kukura nayo guys. Bob Marley achiuya paIndependence paya nemamwewo maartist akazotera. Takangokura tiri mureggae.
Ndedzipi nziyo dzamaimba dzemusambo wereggae iwoyo kana dzejazz?
Ndingati dzingatizikanwei kumusha uko nevamwewo vanobva kumusha, nziyo dzakaita fanika inonzi Shanje Moto, koita imwe inonzi Pangu Pangu inodera ichiti Pangu Pangu Ngoma, koita yatakazoita naGregory Isaacs inonzi One Coco.
Vaimbi vanonyatsoita nomazvo avo vange vari mukoma Isaac Kalumbu, vanozivikanwa sa King Isaac, mukurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuMichigan muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mudhumbi waAnne Nira wotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Dare ravamubako ronzwa nyaya iri kupomerwa amai Ndewere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.